Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu zvita 27, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Chikuru chiri kutaura nevamembazi yatu ndechekuti havasi kukwanisa kudzokera kumabasa panovhurwa zvikoro nenyaya yekuti mari yavari kutambira yavashomanini zvokuti chero vana vavo havachakwanisa kuvaendesa kuzvikoro nenyaya yekuti mari yacho yanyanyodonha.
Rimwe zvesangano rinomiririra varayiridzi rinoti harina chokwadi kuti nhengo dzaro dzichaenda kumabasa panovhurwa zvikoro munandira gore rinouya.
Tiri kutarisira kuti izotiite meshua kuti vakare inonge iri stable, toita meshua kuti izvo exchange yedu inonge iri stable, zvinoitizvo kuti nyika yedu inge yakanaka pagore rinouya 2020.
Governor veReserve Bank of Zimbabwe vanokurudzira kugadzirwa kwezvinhu munyika kana pachitarisirwa kuti zvinhu zvinge zvakanaka gore rinouya ra2020. Mazuva ose tichanzwa mameseji enyu amunotumira kuno kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe zvesangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti harioni nhengo dzaro dzichienda kubasa panovhurwa zvikoro munandira gore rinouya ra2020. Mutungamiri wesangano iri vaObed Masaraure vanoti kunyange varayiridzi vange vachida kuenda kumabasa havakwanisi nekuti mari yemabhazi hapana. Marimwezuro mutungamiriri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawafira Zhou vakaudza Studio 7 kuti havaoni varayiridzi vari musangano ravo vachienda kuzvikoro zvavanodzidzisa panovhurwa zvikoro gore rinouya pamusoro penyaya dzemihoro yavo. Atus inotivo ichaita musangano mukuru mwedzi unouya wandira kukurukura zvekuita panovhurwa zvikoro. Tabata vamasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Boka raAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe richange richiita kongresi yayo musi wa9 January munzvimbo yeGweru, iyo kongresi yaimbotarisirwa kuitwa muna December ikazopostponwa.
Musangano uyu ndewei?
Ndopachasungwa zvisungo zvakaiwanda zvinoenderana nekuti kubva kuvhurwa kwezvikoro tichange tichiita sei. Chikuru chiri kutaurwa nevamembazi yatu ndechekuti havasi kukwanisa kudzokera kumabasa panovhurwa zvikoro nenyaya yekuti mari yavari kutambira yavashomanini zvokuti chero vana vavo havachakwanisa kuvaendesa kuzvikoro nenyaya yekuti mari yacho yanyanyodonha asi mapuraizi achiramba achingoita mupengo achienda isu mari yedu ichiramba iri pasi zvaita kuti tidzikire tuite urombo hwakanyanyisa hunoshungurudza. Saka ndo chisungo chikuru chiripo.
Sevarayiridzi, chii chamunotarisira mugore idzva sezvo hurumende ichitadza kuwirana nemi?
Tichitarisirawo kuti kutanga kwegore zvakare tichange tiinewo matsvagurudzo dzatinoda kuita dzekuona kuvhiringwa kwaitwa nyaya dzidzo yedu nenyaya yemaustrict measures yavamuturi mwoyo iyo zvakuoneka kuti zvikoro zviri kuparara muzvipatara zviri kuparara, asi toda kuti timboitawo tsvakurudzo tichazoona kuti pakubva pazvatanga education yedu yaparara kusvika papi, tichionawo ndezvipi zvingaitwe kuti education yedu idzokere payanga iri.
Pane chamati maudza hurumende here maererano nenyaya dzenyu dziri kutadza kugadziriswa nehurumende?
Tinoramba tichikurudzira hurumende kuti dai yakwanisa kugadzirisa nyaya muhoro wedu kuitira kuti vadzidzisi vakwanise kudzokerawo kuzvikoro panovhurwa zvikoro, vana vasarasikirwe nenguva yekudzidza iyo nenguva yakatikoshera sevarayiridzi.
Mutungamiriri weAtus vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Gavana wa banga guru renyika re Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangula, vanoti kunyangwa zvegore rino ra 2019 ranga riri gore rakaomera vana veZimbabwe, vanoshuvira kuti gore rinouya ra 2020 richange riri gore rakareruka. Asi Dr. Mangula vanoti kuti zviitike nyika inofanirwa kunge iine ichigadzira zvinotengeswa kunze kuitira kuti nyika iwane mari yekunze. Vanhu vakawanda vari kuchema kuti gore ra 2019 rakave rimwe remakore akaomesesa munhoroondo wenyika munyaya dzezveupfumi. Asi hurumende yagara ichichema chema kuti iri mumatambudziko airi nhasi nekuda kwezvirango zvainoiti zvakatemerwa nyika. Ngatinzwe Dr. Mangula vachiita hurukuro naJonga Kandemiri weStudio 7.
Despite the difficulties that we had in 2019, we hope with 2020 toenda tine rubayo rwekuti zvinhu zvakanaka, tirikutarisira kuti izotiite meshua kuti our currency inge iri stable, toita meshua kuti exchange rate inge iri stable.
Tingati pane zvidzidzo here zvamawana zvikuru mumatambudziko akatarisana nevanhu munyaya dzemari, nokuti vakawanda kusvika gore richipera kudai vari kungochema nenyaya yekushayikwa kwemari mumabhanga?
Dzokutanga jonga semata yatinoti mazuva ose mari kutinga inesimba kunga tichiprodusa zvakawanda munyika. We need to emphasize pa production munyaya 2020. Tichipiri tokuti tingatine need of purpose, tine social cohesion, nekuti mari simba remari rinoreflecta izvo zvinhu zviri izvozvo. Chekutanga, muri kupozi zvakawanda sei, tirikuzvifidha here kana kuti tirikungotenga zvokuimporta, kana kuti tichushamwe chete seMuzimbabwe yeta. We showing love more so this Christmas period. Christmas is about love, is about the family. It's about one people, one country. In as far as God gave us Jesus Christ with the only begotten Son, we are saying, what are we giving to our country? Are we giving? So let's emphasize on love and discipline, production and confidence. Those things are very important for the country, very important for money. So why I say people look at the only which I am bring, and you can produce as much as possible. We need to show love to each other. We need to share the discipline for our country to prosper, and we need to produce as much as possible. So why is it we are looking at money? It's looking at money as a symptom of what is not there.
Takanzwa vemabhanga vachichema kuti mari irimo munyika hatidambudziko riri pakuti veruzhinji havasi kubhenga mari, nyanzvi dzezveupfumi dzichiti zviri kukonzerwa nekuti vanhu havana confidence kana chivimbo mubanking system. Zvii zvamungataura?
Zvakafanana. That is what the bankers are seeing is a symptom. Chechipiri, is a good thing. You also know yourself. Zimbabwe in a very high informal sector, between 50% and 60%. So, the is a good thing. My formal sector, my bank, in the informal sector, you get trapped, you go, I got to go my bank. So, that's what you are saying, Guti. Mare yekuti zviite kuti mari iite circulation, tofanira kuti formalize the informal sector. Tofanira kuti tiite increase production. So the thing is the formal sector inotenga from the formal sector. Mari vate circulation. That's what you call economic principles. So what you are saying, ndiye zvakafanana. Hativa madhuri, ndiyo inodivision yadoo kuti ayoyo. A unit of purpose. Unit of purpose mean kuti kuone izve, but the same share division. That's what you are praying for this Christmas.
Avo vanga vari gavana veReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangula, vari parunare neStudio 7. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muSouth Africa zvinoti hazvina kukwanisa kuenda kumusha kunopemberera zororo rekrisimisi pamwe chete nehama neshamwari nekuda kwekushaya mari dzekufambisa. Vamwe ndivo vanoti vakatadza kuenda kumusha nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi nezvematongerwo enyika. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Akawanda vataura ne Studio 7 vanoti kukundikana kwa kuenda kumusha kwakaita kuti zuwa rekisimisi rite serisina kunyanyo kukosha muupenyu wavo sezvo vasina kusangana nehama neshamwari. Vasilangwa nenyube nengo yebato rinopikisa hurumende re Free Zim Congress vanoti kuenda kuzororo rekisimisi kuZimbabwe zvaive zvakafanana nekunobata maoko parufu sezvo kusina mufaro munyaya dzezvematongerwo enyika.
Hapana need ya kuti wano tunge tichenda kuZimbabwe chiti tukenda Christmas, because time ya Christmas time ya kunge wano wachifara nema families avo, wachifara nema parents avo, wachifara wachionana amanesha mwari wakanga waka kumana. But nesuri kuitika kuZimbabwe zvino razatika na mnujenda ku Christmas unenga wakuno bata wano maoko kutinenda because of the political situation, economic situation iliku fesana ne wano wari kumusha kuZimbabwe. So kutoenda kuZimbabwe panguwa ino yote kutonobata wana maoko kunge kwa dofiwa na kuti situation ili kuZimbabwe economically it's very very embarrassing and upsetting. So that's why this nakuenda angu ku Christmas koreli ino because andini kutindino chemera wana nekuona situation ya wari kurarama wari ili kungo itiswa ne wana maone.
Va Barnabas Samriwo au wanubwa kuweza vanoti kusagadzikana kwezvino munyika ndiko kwakaita kuti vatadze kuenda kumusha.
Shamwari zvinhu zvakati wande fanike gore rino rari risina kunyatsomira zvakanaka hangu kwandiri maybe kune vamwe but inini hangu ndakatadze kuenda kumusha because ndakaona kuti nozva gore rino rari risina kunyatsomira mushe mari yevana vari kuenda kuchikoro. Tine vana vari kuenda kuchikoro muna January vamwe vari kuita form 5 vamwe vari muzvikoro. Saka takaona kuti kuenda kumusha hey it's expensive because mari dzatinosenzesa kuenda kuzodzoka nekuti zviri nani zvazvo kuzoti tiende tabhadhara mari dzevana vechikoro nokuti upenyu hwacho hwamazuva ano hwatiomei.
Asi kunyange hazvo vasamuriwo vakatadza zvavo kuenda kumusha vanoti vakakwanisa kutumira hama dzepedyo zvekudya pamwe nemari.
Zvino tinoti takatumira magrocery takatumira chikafu zvinana mafuta nezvinonyanyoshaika kumusha uku zviri kunyanyodhura zvokuti zvinenge zvaakuzonzi maybe times 2 maprices emuno. Saka zvizhinji zvakaita mamain food stuffs tinotumirawo kumusha kuitira kuti zvitireruke nemari tinenge tichivatumira.
Asi mumwewo aramba kudomwa nezita anoti haone chikonzero chaaizoendera kumusha sezvo akabvumirana nemhuri yake kuti izopemberera zuva iri pamwe chete naye vari muSouth Africa.
Ya ina ndakwanisa kuenda Christmas nekuti hama dzangu dzakawanda dziri kunoko saka ndakaona kuti ndikaenda panenge pasina zvokufambira zvikuru sei.
Mumwewo akatadza kuenda kumusha nekuda kwekudhura kwemabhazi nezvimwe zvinodiwa ndava Petros Marirangepo avo vanobva kuHonde Valley. Mari dzekufambisa dzaidiwa nevanofamba nemabhazi pamwe nezimotikari vari muSouth Africa kuti vakwanise kuita rwendo rumwe chete kuenda kuZimbabwe dzinonzi dzakange dzichitangira pamarandi mazana masere kusvika kuchiuru nemazana mashanu emarandi. VaRomeo Manunure vanobva kumasvingo vanoti vakange vasati vawana mari yemuhoro uyewo vasina ruzivo nemamiriro ezvematongerwo enyika kusanganisira mamiriro ehupfumi kuZimbabwe.
Nazvina kubira musheve yama tisi vamwewo tisina kukwanisa kuuya kumamisha pangu tikadai tiri tese holiday ine Christmas party hatina kukwanisa ngetaura renyaya yekuti nega muri kuonawo zvinhu hazvina kumira mushe kumusha kwedu ife chero katumira mari inonzwa chinzi mari yaya yasvika so yakakatwa katwa chi so hatinange tichinzwisisa kuti zvichange zvifamba sei paChristmas. Saka takarasarudza hedu kuti tidyire Christmas tiri kunoko kuti tiunganidzawo mari dzemaschool fees kuitira vana muna January tose takaona senge zvakakosha.
Vamwewo vanoti havana kukwanisa kuenda kumusha nekuda kwekuti vaive pamabasa. Asi vaMoses Manzi vanoti vakauya kuzopemberera zuva reKrisimisi vari muSouth Africa sezvo zvakange zviri nane pane kuZimbabwe. Vamwewo vanoti vakakundikana kuenda kumusha nekuda kwekuti vakange vasina magwaro akakwana ekuti vayambuke mugano vachipinda muZimbabwe vachizokwanisa kudzoka zvakare muSouth Africa. Sangano revanorarama nekutenga pamwe nekutengeserana kunze kwenyika reInternational Cross Borders Traders Association rakayambirawo vaida kufamba kuti vange vaine homwe dzakasimba sezvo mitengo yezvinhu kumusha yaive isina kugadzikana uyewo mafuta motikari ari kunetsa kuwana. Sangano iri rakakurudzirawo kuti vanhu vange vaine magwaro ane chitsama awo aizogona kudiwa pamugano webike bridge kuti munhu akwanise kuyambuka achipinda muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri mu Johannesburg, South Africa, ndini mo Blessing Munjoma.
Tombo tarisa ziru mapepa na uanasi. Mukroniko mutauriri wamapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti musi weChristmas vanhu vatatu vakafa vamwe makumi matatu nevashanu vakakuvara mutsaona dzakaitika munzvimbo dzakasiyana siyana. Vanoti izvi zvasvitsa vanhu vakafa mutsaona dzepazororo iri pamakumi maviri nevana. NewZimbabwe.com inoti mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa navanelson Chamisa uye vari mumiriri wezengeza muparamende vajacob Scala vakaita tsaona nemotikari yavo nezuro apo vakapinda pakati pemombe mumugwagwa vachiti mabasa evanhu vezanu PF vanoda kuvauraya. NewZimbabwe.com yekare inoti hurumende iri kukurudzira vagai veupfu kuti vanyorese patsva kuitira kuti vaye vakachengeta upfu vahubudise. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri vestudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Mamuka sei pastudio apa tanonoka wande ndokombira kubvunza kuti pane pakaimbotaurwa zvemapassport paya pachitaurwa kunzi ukatora passport uri kunze kwenyika whether kuamerica musouth africa kana Botswana nedzimwe nyika painzi 318 US vanhu vakabuda vachitaura kuti mari yakawandisa kudidi ndobva pazoita vaipindura vachitaura kuti no mari yawandisa nekuda kwekuti pane unge vachida korea transport ichitakura zvinhu ndo zvazvoita kuti idhure iko chakunetsa kandechekuti kana ukaenda kuzimbabwe kwacho havasi kuchinja kubva pa318 vari kungokuti 318 iyoyo US as long kana uchibva kunze kwenyu kwezimbabwe chete chii chakuitikapo nekuti mari iyi yakasvika pa318 mukabva muzvikonzero zvekuti itransport yazowanda korea transport nechichi ko zvino izvizvi zvataita kudhara zvokuti unokwanisa kutumira hama yako vari kusvika ikoko hama dzaidu vachitaurwa kunzi 318 iniwo ndatoendawo ikoko futi ndiyo dzimwe chete dzandataurirwa kunzi 318 wedza wauya wega wedza waita sei chii chakuitika chitsotsika ichi because ndakanzwa chitaura kuti hanzi kana ukaenda kuzimbabwe uchiita wega uchiita emergency i200 bond asi ukasvika uko hakuna chiri kuchinja vari kuramba vachingoti 318 US iyoyo izvozvizvi ndatonzi ndatoendako ini ndinobva kusouth africa but ndataurirwa mari yekunzi 4500 mari iri kunzi equivalent 318 US chii chiri kuitika tada kunzwisisa ipapo please mutibvunzirewo vanhu ava vekumapassport kuti chii chiri kuitika chitsotsi here kana kuti chii tingazonzwisisa zviri kuitika.
Ndotibatei batei zvangu zvishoma shoma zvinotaurwa nevamwe vedu vezanu PF vanotaura vachiti vechidiki ngavaiti maprojekti vasangode kushanda. Munhu angaita projekti asina kuwana capital here achibva kuchikoro totanga kutsvaka bhizinesi kake andanga atanga ashanda tagone kuwana capital zvavanotaura zvokunokwereta mari achibva kuchikoro haana chibatiso chaanogona kunoisa kubhenga achinoloana mari ivi mapropozal anotaura kuti anyorwe anotonetsa ukainyora nokunanzwana kunyora zvakanaka asi havakuudzi kuti unoinyora sei anongoti ndiri nanyora proposal inonzwisisika saka zvinhu zvinotinetse zvinhu zvavanotaura inzira yekungoskrina vazhinji vachingoti takavhurira munhu wose mukana asi mukana wacho hausi pamunhu wose dangu ari pamunhu wose vaita zvinhu zviri pajekerere zvino zvavanotaura hazvigoni kuti munhu atange bhizinesi asina kana kuwana capital mwando angaitotaura zvekuti hanzi akatengesa mota handi angatoona capital kudhara wanozotengesa moto tanga project yake ifamili saka wakamu tungatanga unotengesa informe ile kuchikoro saka zvino zvavanotaura ka zvinongoratidza kuti vanhu ava vanongoda kuguta kuri kwavo vachibata mayouth kumeso inotenda hangu.
Makadini kowa hwande ya rakwana zuva riya rataitaura ratamuzi zuva rakwani mirodi tiri kuti isu wahwande ravaiwo bhaibheri renyu mutore Jeremiah chapter 52 verse 31 kuenda pa34 muzive kuti ndiani akaberekwa musi wa25 nhasi. Number 2 ndoda kuti mutorewo bhaibheri renyu muverenge pana vatongi chapter 3 muverenge verse 1 kusvika kwainoguma kwese muchanzwisisa kuti wana wa Israeli wakanga wachirasika sei pamberi pamwari uye wachita sei zviza waita vachizvaisemesa Jehovha Mwari wachiraswa kupandwa kure pamusoro pemabasa anonyangadza avaita. Chechitatu chokupedzesera ndechichwa hwande. Tine vanhu vakawanda vamunodaidza apa muchiti vafundisi. Hama dzangu, dzimwe hama zhinji dzinoti imi munoshona vamwe uye munozvidza makereke avamwe. Hatizvidze makereke, hatina vatinomhura, asi nhau iripo ndeyekuti wese vamunoti vafundisi wedzikereke dzamunodaidza, idzo kereke dzamunoti dzine nyunyeni dzinonzi aligned. Makereke ese iwayo haana matemu anonamata chikara mufananidzo wezvemhuka zvepanyika panapa. Chikara chakaindojikwa kuti chinamatwe. Chikonzere, wanoobserva Christmas, wanoobserva Easter, wanoobserva zviro zvakawanda zvine masaramusi zvisina ukama nokunamata Mwari. Izvozvo ndo zvatinoramba kuti musati taurire zvisina nebasa. Wachiuya wachiti takarasima wachitaura nemiwo muchito wati vatungamiriri wafundisi vemakereke. Havasi vafundisi vemakereke asi kuti wakatoshata, vanotsigirana nokunamatwa kwezvifananidzo. Imi kana musingarawi Bhaibheri muchiita yekunzwa sezvandinoda kuteera muchiti makatokurira padivi mukabatisisa dzidziso dzana bhala.
Hai, ndoda kungotaurawo panhauye kuti uyu chamisa uyu mbanho dai arambawo kuto dai zviramba zvehurumende yebatanidzwa izvi. Izvo hurumende yebatanidzwa idhi kana kahwina ngaatoni. Kana kahwina guna haguna imba inoita vana baba tu. Vakazoshandisa tsvangirai 2008 kagara zviramba mbanho wechidiko. Ndino tinotenda chiinda ichitaura ndiri Cape Town kana kuti Ngala.
Madiko wachamara Studio 7 ndinomhosa yezvikunji makurokoto zvavaimba kashinga noupenyu nokuzvibata mupfiri womu2020 dazvo zvanhau dzakakura chaizvo. Ndinomhosa vekwedu vese vokwagumbo vose ndiri kuvamhorosa anenani zvakanongera gumbo paari toti hepi hepi new yeyi. Asi kana nazvefadzi nejuri zvou ari kuya kumberengwa tainofu ndomhosa zvikuru andi kumutsvaka zvingaiti kana aiverenga wei audio andifonerewo please ndtaure nezviri wangu ndizoti you are ready for kupinda mugoredzwa here ndinofara zvikuru.
Ndinokwadzisa mazangu ndiri kurutenga unonzi kulimbigiya namai vangu ari kurutenga kulimbigiya vakamakanyambe vari parutenga palimbigiya ndovakwazisa nevamwe vose varipo ndovakwazisa nehama dzangu nevana vangu ndovakwazisa nevari kuno kujoni kana katishere ndovakwazisa kumesina ndovakwazisa nevari jobheki ndovakwazisa hama dzangu kaina gwede makadini mose.
Makadiko wajonga toda kukwazisa vashamari vese vestudio 7 chitaiwa mweyo nechrismas yakanaka nenyuye yakanaka tiripozviri pacape town apa nonzi Colin Dumba. Toda kukwazisawo timu rangu rese riri kunoku randakarara naro tinotenda Chirinda tozoendawo pacape town tozokwazisawo pamunyana wangu James Dumba naPrince Dumba tozoendawo padandi ndokwazisawo mudzara Dumba nevamwe vosewo toenda kwaDJ ukoko toakwazisawo nevamwe vese ndonzi Colin Dumba paCape Town apa. Zvinhu zvakafamba mushe New Year tendu tese tita aiwa muve nenew year yakanaka hepi hepi new year.
Hanzo apfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7 ndiwo maonero avanoita zvinhu. Koini munofungei? Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano ravana chiremba Doctors Without Borders razivisa kuti arichaenderera mberi nokuedza kumisa kufararira kwechirwere cheEbola mune rimwe guta muDR Congo nekuti mauto ehurumende akapinda mumakamba munoshandira vana chiremba sezvo izvi zvichipunza chibvumirano chekuti vana chiremba vasave nedivira vakarerekera munzvimbo dzavari kushanda vari. Mapurisa eHong Kong anodzimura mirishonga nezuro akapinda munzvimbo zhinji dzekutengesera achiedza kumisa kuratidzira akasunga vanhu vakawanda vange vachiratidzira kwemazuva matatu. Nemusi wechitatu vanoratidzira vakavhara migwagwa vakabhaza zvitoro zvaifungidzirwa kuti ndezvevanhu vanotsigira hurumende vachipotsera mabhambu epeturo. Iko zvino regai timbotarisa kuti chii chiri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa kuti vanhu vakatamba sei zororo rekisimusi uyezve kuti nhasi Boxing Day yakamira sei kunzvimbo dzakasiyana siyana nedzimbo dzakaita mukurumbira mugore rino. Nyasha matsindikwa vati ivo vari kuda kunzwa chimbo chapoma dzore achiti iye handicheuke.
Hallo mwadi.
Aiwa tiri wadi tikusaura nemi muri kupi?
Ndiri kuti tindira ndiri. Ah ndizina zvaya kadzi yaya dzakwa.
Sei muri kudaro?
Ah vanga ivo vanhu vabara kwa yabana mari.
Kumabva makumbire nemi kuti muda kunzwa poma dzore. Sei mafunga kuti mukumbire chimbo ichi?
Ndeke kuti handiteke kuti hey ndana yadaya ona ya mawani.
Ehe mungatsana ngurere imwe namo yamakanyanyo wana yanga yakaoma iro gore rino ndeipi?
Kuyewa mari, mageti, mbura, maisha kutimaja mbuka pindikia.
Saka nasi muruku ise ipa Boxing Day kudai?
Era gara angu kusepe yungu mbeso angu mbe yuko gajira angu pene angu kwezi mbika 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 mbika.
Amotara na Gabriel chinoona ari Rustenburg pa South Africa.
Pakadiko pa Rustenburg hapo?
Ah, pa Rustenburg pakunaka jose.
Ndechipi chimbo chakakufadza igore ra 2019?
Muyani sesekeze chakarohwa, chakarohwa mambo ditirere, ah, vari kuuya nazvo number 1 kani.
Oh, chii chinokubata iparwo yorwa mambo ditirere?
Panyaya yekunzwa pa rumbo rwake rwekuti muyani sesekeze apa, yesh.
Ehe.
Zvinoratidza kuti kana vanhu vazhinji kana nguva yokuyasika vanodaidza nyasha zvakanyanya.
Ehe.
Asi kana iri nguva yokumbonakisa hei nyanyisa varume ukaona kana izvo zvamuomera kurwara ishi unonyanyisa kurangarira vana vake.
Ehe.
Asi dai tagara hedu tichirangarira vana vedu tisati tarwara bezvichiendeka. Ah, Boxing Day chakachaya, chakatochaya, tinotori pabasa izvozvo, pakatooma.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Pamaramba kisimusi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Rimwe zvesangano rinomirira varayiridzi rinoti harina chokwadi kuti nyengo dzaro dzichaenda kumabasa panovhurwa zvikoro munandira gore rinouya. Gavhena vereserve bank of Zimbabwe Dr John Manguja vanokurudzira kugadzirwa kwezvinhu munyika kana pachitarisirwa kuti zvinhu zvichinge zvakanaka gore rinouya ra2020. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC. Chiti mosara zvakanaka.
Soko izika disenda.